Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 21 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutongi wedare reHigh Court Judge Tawanda Chitapi vanombomira kuzivisa mutongo panyaya yakakwidzwa kudare iri nebato reTriple C richiti vari kuzviti munyori mukuru webato iri vasengezo chavangu havasiwo mubato wechigaro ichi. Kanzuri yeguta reHarare iwe na meya nemutevedzeri wake vatsva zvichitevera kudzingwa kwaive vaive meya weguta iri vaiene makone. Vechidiki vakawanda munyika zvikuru vanopikisa hurumende yeZANU PF votya kubuda pachena sezvo kubuda pachena kuchigona kuisa upenyu hwavo munjodzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court Justice Tawanda Chitapi nhasi vambosendeka parutivi mutongo wavo panyaya yakakwidzwa kudare iri nebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti Triple C yekuti vasengezo chavangu avari kuzviti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru webato iri havana masimba ekudzinga nhengo dzebato iri. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitapi vati vachapa mutongo uyu panguva shoma inotevera kunyange hazvo vasina kuzivisa musi mushure mekunge gweta retipusi vaobeishava nevanga vachitungamirira magweta vachavangu vaLouis Uriri vapa zvichemo zvavo kudare panyaya iyi. Vashava vabvuma kuti zvino zvaitika mudare.
Tainga mudare tichiti isusu mutongi tibatsireiwo taita nauye murume anonzi chavangu angwere kana anyuka sehoa tisingazivi kwaanobva nako uye kwaari kuenda asi hunhu hwake ndehwekuti ari kufamba achirecola mamembers eTriple C kubva kuparliament kubva kucouncil zvinova zviri kunze kwomutemo saka tatidare tibatsireiwo musunge maoko emurume uyu aregedze kuramba achiita recall mamembers eTriple C. Saka dare ranzwa chichemo chedu rikanzwawo zvataurwawo nemagweta avachavangu rikatayo ndinodawo mukana wokumboverenga zvamataura nekumboitawo research yangu ndozokupai mutongo wangu. Saka mutongo unonzi waitwa reserved tichazoudzwa kana waredi.
Mudare vashava vati gwaro rebumbiro remutemo rakaunzwa kudare richinzi ndere Triple C riri kubudisa pachena kuti pane dzimwe nzvimbo mugwaro iri bato reTriple C mari riri kunzi navachavangu ndiko kwavakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru riri kunzi Movement for Democratic Change. Vashava vaudza dare kuti hazvigoni kuti mapato maviri aya anoti reTriple C nere MDC abatanidzwe vachiti mapato maviri akato siyana uye akakwikwidza musarudzo dzenyamafuvhu zvakasiyana. Vashava vaudza vatori venhau kuti kuTriple C vachavangu havazivikanwe asi rimwe remagweta vachavangu vanxovani Stole vati hapana musiyano paMDC Alliance neTriple C.
Hapana musiyano between the two. This one moved from what it is. Yakabva kwayanga iri ichiuya kwairi. So you cannot differentiate the two. It's just rebranding. Why change a hand? I'll change it with you. Sorry. Come on, Kasarizo. Even here, Chamisa Nabusaru. Maybe mistake you are going to do with it is now bigger than the party because Munu is a good idea. I just always talk and you're fine. I'll just gap in them.
Vasto Nevatava Mirira Pachata Wamutongo, Navachitapi, Magwetanga Kamira Gurukota Shukutongo Kumatunu, Va Winston Chitando, Pamwe Nevatunga Miri Matare Senate in the National Assembly, Aouzadare, kuti achangoteverera nyaya iyi uye achagutsikana nezvinenge zvapiwa nedare. Vacha vangu vakatanga kudzinga nhengo dzedare reNational Assembly, Senate nemakanzuru muna gumi guru. Nhengo makumi mana nembiri dzemata reNational Assembly neSenate dzadzingwa navacha vangu kusvika pari zvino, uye makanzura makumi masere nematanhatu munyika yese adzingwawo kusvika pari zvino. Asi dare reHigh Court kubva chipiri chapfuura rakambomisa kwenguva shoma vacha vangu kudzinga vanhu kusvika nyaya iri mumatare yapera kutongwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Guta reHarare nasi rava na meya mutsva pamwe nemutevedzeri wake mushure mekusarudzwa kwava Lovejoy Chitengu veCCC vari kanzura weward 36 sameya. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinotevera kudzingwa kwava Ian Makone pamwe nemutevedzeri wavo Mushare Kudzai Kadzombe nevari kuzviti ndivo vakasanobata chigaro chemunyori mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC vasengezo Chabangu. Mumashoko avo ekubvuma kutungamirira guta vachitengu vati hapana chekupemberera sezvo vakanga varipo vakadzingwa zvisiri pamutemo.
Fara hapana chekupemberera nekuda kwema recalls arikuitwa zvisiri pamutemo. Ndiri pano nekuda kwekuti meya vedu vatakasarudza vakapiswa zvisiri pamutemo, so hapana chatinogona kuti tipemberere. Asi kungofambisa basa riende mberi, pavakasiyira panga pagara paine urongwa hwanga uripo hwekuti tigadzirise matambudziko ari muguta. Saka isu tichangotangira ipapo topedzisa basa ranga riri kubatwa.
Vachitengu avo vati vacharamba vachikoshesa nyaya dzemvura nekurwisa chirwere chekorera muguta vakaramba kusaina tsamba yekudzingwa kwavo vhiki rapera paakadzingwa mamwe makanzura sezvo zita ravo rakanga rakakanganiswa kunyorwa rakanzi Chitegu. Vati zita raivepo rakanga risiri ravo.
Pane zita randakangoona riripo ranga riri kufungidzirwa kunzinge rangu, asi takazotarisisa taongorora matsamba nekuzoonawo zvakare kuti zita ranga risiri ravo. Saka nhasi ndiri pano. Isu hatityi kana kuvhunduka nekuti simba redu rinobva kuvagari, simba redu rinobva kumaresidensi. Maresidensi vakatituma ndiko kwatinodzokera kana pachinge paita dambudziko.
Mabharani wekanzuru vahosa yachisango vaudza Studio 7 kuti kunyange zvazvo sarudzo dzafamba zvakanaka, kudzingwa kwevatungamiriri vekanzuru kunodzorera mabasa shure.
Kanzuru inoshanda ndingatire makumbo maviri. Pane maofficials anosarudzwa nevanhu, koita maofficials anoapoindwa zvakaita chaucheki nevamwe vese vashati. Saka ava vanotibatsira kuti mapolisi atinange tichida nemaresolutions atinotsvaga vakatipa kuti tigone kushanda. Saka zvinotisevha hongu nekuti maonero anosiyana kana vanhu vari muofisi.
Vachitengu vachatevedzerwa pabasa namusvare Rosemary Muronda avo vasarudzwa kuva mutevedzeri wameya weguta reHarare. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuvagari kuti vanotambira seurongwa hwekuti vave nameya mutsva uhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Israel neHamas dzapa chiratidzo chekuti dzave pedyo nekupedza chibvumirano chekuregerera nhapwa dziri mumaoko echikwata cheHamas muGaza, kunyange hazvo pasati paziviswa zvizhinji zviri pamusoro pechibvumirano ichi. Hurumende yeAmerica yakatara kuti Hamas chikwata chematororo. Mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vaudza mauto akamirira kuenda kuhondo kuti vari kubudirira vachiti havafungi kuti zvakakosha kuti vataure zvizhinji kana panguva ino, asi vachiti vane tarisiro yekuti pachave nenhau dzakanaka. Mukuru wesangano rinoona nezvevasungwa muPalestine, rePalestine Prisoners Affairs Authority, wakwadra phase vati chibvumirano chekupana vasungwa chinosanganisira kuregererwa kwevana mazana matatu nemakumi mashanu pamwe nemadzimai makumi masere nevaviri vekupalestine vakachengetedzwa neIsrael. Israel inoti zvizvarwa zvayo mazana maviri nemakumi mana kana kuti 240 zviri muutapwa hweHamas, makumi mashanu avo ari madzimai nevana. Pamusoro pechibvumirano chekuregererwa kwevakapambwa, pane urongwa hwekuti kurwisana kumbomira kwemazuva mashanu, kunyange hazvo vamwe vatungamiri vari kukurudzira kukandwa kwezvombo pasi. Ukuwo paramende yeSouth Africa iri kutarisirwa kuvhota kuti yodzinga here kana kuti kwete musinda weIsrael munyika iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vaimbo yemukuru wesangano rinopa rubatsiro reChristian Care vari mufundisi wekereke United Methodist Church vaForbes Matonga.
Tinoda kuti titange nekutenda Mwari kuti zvakadaro izvozvo zviri kuitika. Pese panofa munhu kana mumwe chete zvake, tinofanira kusiruwara. Ende kugara muutapo hwemhando iyi kunoshungurudza zvikuru, sezvatinoona kuti vari kunze chaivo vakasara vari kunze kweutapwa, mhuri dzavo dziri kushungurudzika kwakuzotiwo ivo vanhu vacho. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinotambudza. Saka kudairowo kwedu nekunamata kuti dai vakatobuda vanhu ivavo vachiri neutano hwakanaka, nekuti chokwadi vasungurudzwa mazuva aya awanda. Saka toda kuti titende waita kuti hurukuro idzi dzisvike ipapo titike hope kuti pane agreement ichaitika.
Tiri kuonawo kuti pane urongwa hwekuti rubatsiro runge ruchibvumidzwawo kupinda munzvimbo dzine hondo zvakaita semuGaza. Israel yakaziviswa kuti ichange ichingomira kweawa rimwe chete pazuva. Zvii zvamungataurawo?
Ndiri kufunga kuti izvozvezvo it's unfortunate, nekuti sekuziva kwatinoita kana tichiti humanitarian aid, tiri kureva kuti tiri kupa chikafu ichi nekuti munhu haafaniri kufa nenzara. Ende vazhinji vanopinda mukutambudzika kwemhando iyi havanei nemagakava anenge achiitwa nevaya vatingati mapoliticians kana kuti vezvehondo, mamilitary personnel. Saka chokwadi tine kutarisira kuti vanhu vezvavo ngavawane ruyamuro, ngavawane rubatsiro. Asi isusu tinofungidzira kuti presha yakawanda ingadai yakaiswa kuHamas panguva inei, nepamusana pekuti izvi kana zviri chokwadi zviri kubuda zvekuti vanoenda vochera mwena pasi pezvipatara, vochiisa masoja ohwanda muvanhu, yakunonzi kuita vanhu human shield. I think izvozvo zvinoda kuti zviitwe condemn. Ende nguva nenguva vanhu vanoda kuti vaitwe respect kuti matactic emhando iyi anoita vanhu munjodzi zvakadaro asawanike papakati pedu.
Tiri kunzwa kuti paramende yeSouth Africa ine urongwa hwekuvhota kuti vodzinga here kana kuti kwete muzinda weIsrael munyika iyi. Munoti nedanho iro ririkuda kutorwa neSouth Africa?
Ndiri kufunga kuti kutora extreme handizivi hangu kwaadvhaizwa kuri kuita vanhu vemusouth africa nekuona kwavo. Asi rega handitange nekuda izvi kuti vanhu vesouth africa vakarwadziwa neapartheid, no doubt. Ende vanhu vekusouth africa vakaita ukama nevatungamiriri vepalestine vanenge ana Yasser Arafat vaya munguva yavakanga vari kubvirawo rusununguko rwavo. Saka vane atingati mahistorical ties nevanhu vemupalestine. Asi kufunga kuti South Africa iri kurisika kuzvipinza muhondo dzisinei nayo, nepamusana pekuti Israel yavari kutamba nayo iyi ishamwa yepamwoyo yana America.
Vanga vari vaimbo vemukuru wesangano rinopa rubatsiro reChristian Care vari mufundisi vekereke United Methodist Church vaForbes Matonga vari parunare kwaMurehwa kumashanland East nestudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemuRepublic of Congo inoti vanhu vangangosvika 30 nevanomwe kana kuti 37 vafa mushure mekutsikirirana mune imwe nhandare yemauto muBrazzaville, umo vechidiki vakawanda vanga vaungana vachiforera mabasa. Muchuchisi mukuru wehurumende vaOko Ngakala vati pachaferefetwa chakonzera tsaona iyi uye vadawo kuziva kuti sei chiitiko ichi changa chichiri kuenderera mberi kusvika pakati peusiku. Vatungamiri veBritain neSouth Korea vari kutarisira kusimbisa nyaya dzekutengeserana nekuchengetedzwa kwenyika dzavo pakati kwenyika dzavo parwendo rwemutungamiri weSouth Korea vaYoon Suk Yeol kuBritain. Mifananidzo yekutanga yevashandi 41 kana kuti 41 vakajerekerwa nemugero wavaiwaka mudunhu reUttarakhand kumaodzanyemba kweIndia yatanga kuonekwa nhasi, apo zvikwata zviri kuedza kuvanunura zvakwanisa kutaudzana navo zvichivaona. Vashandi ava vaiwaka mugero weurongwa hwemugwagwa mumakomo eHimalaya, apo chidimbu chemugero uyu chakaondomoka musi wa12 Mbudzi. Video yaburitswa nehurumende inoratidza varume ava vakapfeka nguwani dzekudzivirira njodzi mumusoro kana kuti mahelmet pamwe nembatya dzebasa. Vechidiki vakawanda munyika, zvikuru vanopikisa hurumende yeZANU-PF, vanoti vave kutya kubuda pachena kuti vanotsigira bato guru rinopikisa, sezvo kubuda pachena kuchigona kuisa upenyu hwavo munjodzi. Kutaura kwevechidiki uku kunoitika mushure mekuwedzera kwenyaya dzevatsigiri vemapato anopikisa vari kupambwa, kurohwa zvakaipisisa kana kuurayiwa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzimai wechidiki muzvare Mashiyasa Mupambi, avo vanogara muHarare, vanoti zviri nani kuchengetera bato ravanotsigira mumoyo vozongozviratidza musi wekuvhota, sezvo zvava kutyisa kubuda pachena kana uchitsigira bato rinopikisa.
Zvinoita sekuti tanga tava kumbofamba nenzira yakanaka yekuti vanhu vanoremekedzana nekusiyana kwemapato avo, asi ava kudzokera munguva yeFirst Republic yazvaityisa kunzwi kochitaura nezvematongerwo enyika. Asi zvakanakawo kuti munyika vanhu vese vasununguke kutaura nezvavanoda nenzira inobvumidzwa neconstitution yedu yeZimbabwe.
Mumwe wevechidiki mubato reCitizens Coalition for Change, CCC, vaStephen Sakozi Chuma, vanoti zviri pachena kuti ZANU-PF ndiyo iri kutyisidzira kupamba, kurova pamwe nekuuraya vanoipikisa.
Chinonyanya kusuwisa ndechekuti avo vacho vari kutungamirira hurumende ndivo vanoti vakanga vari muhondo yechimurenga vachirwira kodzero dzevanhu, asi vava kushandisa zvimwe chetezvo zvaishandiswa nehurumende yomubimbi ndoga yevachena yekupamba avo vanopikisana nemaonero avo. Asi atingangoda kukurudzira vechidiki ndechekuti aiwa ngatirambei takashinga tizvisunungure pahurumende yomubimbi ndoga yeZANU-PF.
Asi mumwe wevechidiki muZANU-PF vaPeter Matangi vanoramba kuti bato ravo ndiro riri kukonzeresa mhirizhonga mune zvematongerwo enyika.
Tinotarisira munyika kuva kwerunyararo, kuva nekugara zvakanaka nekuchengetedzwa kweupenyu hwevanhu zvinova zvinhu zvinogara zvichikurudzirwa nemutungamiri wedu President Emmerson Ndabuza Mnangagwa.
Svondo rapfuura, mutsigiri weCCC vatapfuma nei Masaya vakapambwa vakaurayiwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF. Masvondo matatu adarika, imwe nhengo yeCCC uye vari mumiriri webato iri mudare reNational Assembly vatakudzwa ngadziore vakapambwa vakarohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vasori vehurumende. Kunyange musori akaburitswa pavhidhiyo yakatorwa navangadziore achizikamwa, munhu uyu haasati asungwa. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 kuti tsvakurudzo yekupambwa kwavangadziore ichiri kuenderera mberi uye mapurisa achazivisa veruzhinji zvavachawana. Munyori mukuru wezvevechidiki mubato reMDC vaAlbert Sanyika vanoti nekuda kwemhirizhonga iri kuitika munyika, vechidiki vanogona kuodzwa moyo wekunovhota musarudzo dziri kuitwa mwedzi unouya dzekutsiva nhengo dzeparamende nemakanzuro akadzingwa nevari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCCC.
Ndinoona izvi zviri kukonzeresa kuti zvoni ava vechidiki vava vanoregera kuparticipata mune zvekuita nezvematongerwo enyika. Zvakare takatarisana nemabaya elections aya, ndinoona kuti zvoni vechidiki vachabuda vachienda kunovhota vachange vari vashoma.
Wechidiki wemuHarare ane bhizimusi rekutengesa zvipfeko Muzvare Rumbidzai Mbofu vanoti havaoni chakaipa kuti vechidiki vasarudze mapato avanoda ezvematongerwo enyika.
Mumwe neumwe nyika yedu ngaizame kuva democratic. Uyo weCCC, uyo weZANU-PF, tese tobatana tikatozivana kuti aiwa uyu ari kusapota ningi, uyu ari kusapota ningi, ngatitongobatanai because at the end of the day we are all Zimbabweans.
Mukuru wesangano rinoshandisa mitambo kukusha shoko rekubatana kune vechidiki munyaya dzezvematongerwo enyika Re4H Zimbabwe vaJohn Muchenje vanokurudzira kuti vechidiki vasakangamwa chitsidzo chavakaita chekuchengetedza runyararo sarudzo dzanyamavhuvhu gore rino dzisati dzaitwa.
Tinoona kuti vechidiki ndo vanenge vari pa4front vachishandiswa sematuzo politically motivated violence, uyezve ndo vanenge vari kumberi vanosangana netsaona dzinozowanikwa mumhirizhonga idzi. Uyezve tinoti tinokumbirisa vakuru vemapolitical parties kunyanya vechidiki ngavasumuke vaite denounce nyaya dzeviolence.
Dzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzezvevechidiki dzinoti hadzioni vechidiki vachibuda neuwandu hwavo kunovhota mwedzi unouya sezvo zvinhu zvisina kugadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika. Takamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Mumakore akawanda adarika nguva ino yegore ndiyo nguva yainyanyochema vashandi vehurumende kuti vari kubirwa sezvo vezvitoro. Iriyo nguva yavaimirira kuti vagokwidza mitengo yezvinhu, chikonzero chiri chekuti vashandi vehurumende pamwe nevashandi mumakambani akawanda vanenge vapiwa mari dzematendo kana kuti dzemabhonasi. Asi gore rino midzimu namwari vanenge vari kuvatarisira sezvo pasina kukwidzwa kwemitengo kwati kwaitika, kunyange hazvo vashandi vehurumende vakatotanga kutambira mari dzemabhonasi idzi idzo dziri kupiwa mukati memwedzi miviri. Sachigaro wesangano guru rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, vanoti chiri kuvafadza ndechekuti mitengo yezvinhu inenge iri kufambirana nezviri kuitika.
Zvandiri kureva ndezvekuti makore ese tinositi kana tapiwa bonus zvinhu zvese zvinobva zvakwira chaizvo. Kukwira zviri kukwira zvichikwira nereti, asi chaita kuti tisaone kukwirawo kwazvo ndezvechekuti tiri kutambirawo mari yedu ine uremu yatinoshandisawo kune zvinoda maus dollar, uye yemalocal currency tinoshandisawo kune zvinoda local currency, zvichireva kuti vashandi vaya vaisimhanya kublack market vachinotsvaga mausa havachadaro nokuti mari yavari kutambira mausa. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvamuri kuona zvaita kuti zvinhu zvistabilize.
Izvi zvinotsinirwawo nenyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara. Ava vanoti pari zvino hapana shanduko yatiyaoneka pazvitengeswa kubva zvapiwa vashandi zvikuru vehurumende mari dzemabhonasi.
Yatongoona ndechekuti vazhinji vezvitoro wakungo seta maprice awo in USD but woshandisa rate rinenge riripo especially maofficial kana maformal retail outlets. Then kana ari mainformal warikungotengesa in United States dollars, saka shandukeno tungoya chete kana exchange rate ya depreciator. In exchange rate tungoya depreciator pakaita liquidity injection. Yekafana nive niyo mabonus haya. Spare nzim dollar terms.
Asi vanongorora zveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development asi vachitaura vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti zvimwe pada mitengo haisati yakwira sezvo vashandi vose munyika vasati vatambira mari dzemabhonasi idzi kana kuti vezvitoro vari kumirira kunzwa zviri mubhajeti richaturwa kupera kwemwedzi uno nehurumende.
Tinowanzo kuda kumirirawo futi kuona bhajeti richauya musi 30 November. Ndo richatiudza kuti ivo vashandi vanenge vane mari yekushandisa hatingati tax free threshold inoenderana nebhonasi ravanenge vawana. Saka ipapo kazhinji kazhinji ndopatinozoona vezvitoro vaakuwedzerawo mutengo. Pane zvino mutengo ichakadzikama chaizvo.
Dr. Chitambara vanodzoka vachiti
regai timboone nekufamba kwenguva kuti isu yama exchange rate anenge akamira sei, but pane mukana pane possibility yekuti zvinhu zvinogona kuzoshanduka mumazuva anotevera.
Hurumende gore rino yakasiya katsika kayo kekupesanisa vashandi vayo munguva dzemabhonasi ichitanga kupa vari muchiuto nemuchipurisa muna mbudzi ichizogumisira nevarayiridzi pamwe nevamwe vashandi vose muna zvita. Rwendo runo hurumende yakapa vashandi vayo vose chikamu chekutanga chemabhonasi avo muna mbudzi chimwe chikamu chichizopedziswa muna zvita unowe mwedzi unouya. Hatina kukwanisa kunzwa divi rezvitoro kuti vane tarisiro yekuzokwidza mitengo here sezvo pataenda pamhepo mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanga vasati vapindura mubvunzo wedu watavatumira. Asi vakawanda vezvitoro vanonzi vave kutara mitengo yavo ichienderana nemutengo wedhora rekuAmerica pamusika weReserve Bank of Zimbabwe wezuvaro, izvo zvinoita kuti mitengo isanyanye kukwira zuva nezuva. Semuenzaniso, nhasi dhora rekuAmerica pamusika weRBZ ranga richitengwa nemadhora yamunyika zviuru zvishanu nemazana manomwe ane madhora makumi manomwe nemana kana kuti US$1 is to 5,774 Zimbabwe dollars.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Muchirongwa cheLive Talk chevechidiki cheThe Connection na 8pm nhasi tiri kutarisa nezvechirwere chekorera icho chinonzi chiri kuramba chichikwira zvikuru mudunhu reHarare. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvungu yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutongi wedare reHigh Court Judge Tawanda Chitapi vanombomira kuzivisa mutongo panyaya yakakwidzwa kudare iri nebato reCCC richiti vari kuzviti ndiwo munyori mukuru webato iri vasengezo chavangu havasiwo mubati wechigaro ichi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi vainesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mwina Praxidus Jeremiah. Thank you.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Ngithathele ithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukelayo ngenjabulo enkulu kustudio 7, ngolesibili mhlaka 21 lwezi 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kume court lapha nje esikudinga e court ukuthi bebone okukhona bebone sibili iqiniso likhona ukuthi abakhokheli TPC ngobani uthaba ngasimazi.
Umahluli we High Court udlulisele phambili inyathelo lokwethula isinqumo edabeni lapho abe-CCC bathi umnumzana Sengezo Tshabangu abamazi.
Ndangingena umntwana eqala ukukhala ngathi ngiyothalasho ngabona umntwana indwangu namhlane yamdonsa ngathi yayigidemisa yaze yamishiya yayibaleka indwangu yamluma isona sakhona siyidikho vele siyigoda ngoba ivrandi lami liphezulu so owuthi yona ukweqa kwalisiyale phansi angangicandi benza ngithola sesile umntana.
Zisele zikhuza umhlolo izakhamuzi zeWestmikkelsen ngolwesine lweviki edlileyo ngemva kokuba indwangu ijwamule umntwana olomnyaka lengxenye ezelwe i-18 months ngengavula. Amakansila weHarare namhlanje akhethe umnumzana Lovejoy Kitengu ukuba ngumeya wedolobho leli kuthi unkosazana Rosemary Muronda useza kuba ngumsekeli wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umahluli womthethondaba waphezulu oweHigh Court oweHarare uJustice Tawanda Chitapi udlulisele phambili inyathela lokwethula isinqumo edabeni lapho ibandla le-CCC elithi umnumzana Sengezo Tshabangu wazifaka ukuba ngosaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla leli okungekho emthethweni. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Okuphume emthethwandaba namhlanje kuveze ukuba kulezisekelo zokuqondiswa kwaleli bandla ezimbili, esinye esilethwe nguTshabangu lesilethwe ngabe-CCC ngemva kokuzwa amagqwetha awe-CCC lakaTshabangu besipha ubufakazi kudaba lapho abe-CCC bethi kabamazi uTshabangu kulapho athethe inyathela lokuthi usakakhangelisise konke lokhu andubana ethule isinqumo. Ekhuluma emthethwandaba weHigh Court, elinye igqwetha elimela i-CCC umnumzana Agency Gumbo utshele intatheli zindaba ukuba njengebandla bafunga bemba phansi ukuba ngabamazi uTshabangu.
Kume court lapha nje esikudinga e-court ukuthi bebone okukhona bebone sibili iqiniso elikhona ukuthi abakhokheli TPC ngobani uTshabangu asimazi.
Uqhubeke esithi ukusobala ukuba uTshabangu uzama ukukhokhela ibandla angelani lalo ngoba wehlulekile ukuchasisa phambi kwedale ukuba wakhethwa ngubani loba ngaphi.
Sithi uTshabangu lapha azama ukuwenza ukuthi futhi uthi athathe intando yabantu abayitshengisa ngama-elections athi asebenze lezanu PF bemunikele ukuthi ephume enguye ongu-leader we-TPC.
Kodwa igqwetha likaTshabangu umnumzana Ngqobani Sithole uthe balethemba ukuba idale liza kupha isinqumo esizabathabisa.
Namhla kade sisenkantolo, inkantolo yobisaziwa ukuthi izakhuluma ngendaba ye-TPC abazithi bayi-TPC loTshabangu. Sithi bona uTshabangu kayiso member ye-TPC njalo besithi kayiso secretary general. I-TPC le sesibona ekhulunywe namhlanje yiyo ezithi ngu-TPC. Isile i-document esithi i-constitution ele-3 pages. I-3 pages yangkhona ithi ukuthi kulelanga lapho kuzasayinwa khona ukuthi i-TPC isiyikhona okweyikho khona and kusayinwe ngu-Nelson Tshamile. Leyo kasi yazi.
UJustice Tawanda Chitapi uthe uzakutsho isinqumo sakhe kudaba lolu ngemva kokuhlolisisa akuzwe kusethulwa ngamacele omabili emthethwandaba namhlanje. Kodwa akavezanga ukuba linhlolisiso uzayenza okwesikhathi esingakanani njalo akatshongwe ilanga lapho azakwethula lesi sinqumo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare Nino zilo zilo.
Ama kansila awe ya rare na mshanje akete umnumza na Love George Tengu uba ngumea wetu lobo leli kuti mko saza na Rosemary Muronda useza uba ngumsegeli wake. Uke toko babi lilaba kuza ngemba kukotiswa ezgunzi enilezo kukamunumza na iye ni makone lomsegeli wake mko siga zikuzai kazuombe. Moziti usapete iskunda siga nubala jigilele webanda ilipigisayo ile CCC umnumza na singezo chabamu. Kuviga umlondolozi Ndlovu
ekhuluma lentatheli izindaba osengumeya omusha oyarare uchitengu utshele lentatheli izindaba ukuba kuyadanisa ukuba idolobho leli lizaqhubeka likhetha usodolobho ngenxa yokuxoshwa kwabantu esithi ulethemba ukuba idale lizaphendukisa umakone.
To express both my sadness and also relief that this chamber is taken a most unusual step.
Kuna ukuba ngithi ngidane kakhulu ngoba abantu ababili abakhethayo laba omelelwe lesikhundla lezo kansela umafoni lokazombe basebenza nzima okwesikhathana bengakaqotshwa. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Tapiwa Gumbo osebenza lenhlanganiso i-African Leaders Network uthi lokhu okwenzakala edolobheni leHarare kulakho ukuphazamisa indlela idolobho leli elenza ngayo umsebenzi.
Ama records lawa aya affecta sibili indaba ze service delivery because nxa sina sikhangela indaba ye government governance it's all about consistency and continuity. Manje nxa lokho kutshintshwa sokuthi ukuthi kulama structural changes abenzakala nama systems within ama city councils la ama council la khona azatshintsha because i leadership quality la ama leadership styles achiyene vele as individuals we know ukuthi izivele zichiyene and politically lokhu kutshengisa ukuthi ngikhona iZimbabwe sisakhatshana kakhulu lokuthi sibe lento econsolidated.
Umakone nonkosikazi kaZombe ngabanye babantu abaxoshisa ezikhundleni abakizo ngemva kokuvotela ukuba ngamakhansila nguZulu ukukhetho lukaNcwabakazi nguChabangu. Okwamanje kulamalunga angamashumi amane lambili 42 awePhalamende asewaxoshisile edaleni leNational Assembly leSenate ukuthi amakhansila asewaxhothisile asengamashumi iphosa ayisikhombisa 69 elizweni lonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginoDlozi Ndlovu.
Kusenjalo, ukhansila kaward 8 kobulawayo olilunga lebandla le-CCC umnumzana Edwin Ndlovu namhlanje ukhethwe ukuba ngumsekeli kameya walelo dolobho. Umeya ngumnumzana David Coulthard. UNdlovu ungena esikhundleni esichiwe umnumzana Donaldson Mabutho. Yena-ke oxotshiswe ngozithi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele we-CCC umnumzana Sengiso Chabangu. UNdlovu utshele untungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi uzasebenza gadalala.
Sokukhangelelwa ukuthi kwenzakale akuyiwa ku-honeymoon kodwa sekumele kusetshenzwe ngoba izakhamizi zakobulawayo zifuna i-service delivery. Okokuqala kulohlupho lwamanzi kumele ngincedisane losodolobhu u-David Coulthard labanye ama-councillors sibone ukuthi siyaletha amanzi ezindlini zezakhamizi zakobulawayo. Kumele sibone ukuthi i-service delivery imigwaqo yalungiswa, isuwa yalungiswa, sibone njalo lama-bylaws ukuthi siyalungiswa sitshintshe siahambelane lomumo wakathesi senzele oversight management ye-council. Yikho khangelwe izakhamizi ukuthi sikwenze kodwa sikwenza phela konke khona lokhu-ke sixhaswe izakhamizi okumele zibhadale lazo ama-rates nxa inyanga iphela ngoba izakhamizi zilelungelo ukuthi zithole ama-services abhadalelweyo. Yikho-ke siyaqongosela siyacela izakhamizi ukuthi lazo azincedisane ne-council ngokubhadala ama-rates nxa inyanga iphela kungasiphathisa kakhulu.
Izakhamizi councillors zikhala ngokuthi liyazibulala ngemithelo njenge council ikakhulu umthelo wamanzi. Ungathini ngalokho?
Udaba lwamanzi kwesinye isikhathi luyabalungazisiseki kuhle ngoba i-council inyanga ngenyanga ipha indlu inye ngayinye i-5,000 liters zamanzi mahhala bese bebhadala-ke kusukela khonapho ku-5,001. Okwakuthi ihluphe esikhathini esiningi yikuthi kusetshenziswa ama-estimate. Nxa kusetshenziswa-ke ama-estimate
Indlu ngayinye ile mitha yamanzi yini njengoba usithi izakhamizi kumele zihambise kumasipala ukuthi ekupheleni kwenyanga iyabe isithini leyo mitha?
Yebo, indlu ngayinye ilayo imitha, kodwa ke kwesinye isikhathi iyabe yafa kwezinye indawo. Kuqakathekile ukuthi imitha ingafa kuthengwe inye isipho ukwenzela ukuthi kusetshenziswe amanzi, kubhadalwe amanzi umuntu awasebenzisileyo, ngoba ma imithisile kuzayenziwa ama-estimate kokuphela. Lanxa uqeda inyanga ongasebenzisanga amanzi, i-estimate izabuye ifithi usebenzisile, ngoba akazange kube kuphume kucace ukuthi wena amanzi awasebenzisanga leyo nyanga, ngoba kungela meter reading.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo omutsha, ubexoxa-ke lapho lo Ntungameli Nkomo owe-Studio 7. Zisele zikhuza umhlolo izakhamizi ze-West Nicholson eMathebeleland South ngolwesine lweviki edluleyo ngemva kokuba indwangu ijwamule umntwana olomnyaka lengxenye ezelwe 18 months ngengavula zamazinyo ekamelweni yamluma yabaleka laye. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-Studio 7 enilise ukuxhumana lonina walingani uNkosazana Petronella Moyo esibhedlela seGwanda lamhlanje lapha laliswe khona lo mntana wakhe lapho asilandisele khona okubedleleyo njengemuli.
Manje sendlini igorobha umntana seningamasebheni nampakasebhedlela selindawo ngangena emnyango esithembeni indawo ngingena umntwana iqala ukukhala ngathi ngiyathalasha ngabona umntwana indawo nginamhlane yamdonsa ngathi ngayijidemisa yaze yamthiya yayibaleka indawo yamluma isilonda sakhona siyidlipho vele siligoda ngoba ivrandi lami liphezulu so othi yona ukweqakwa lisiyale phansi daye ngangicandi vele ngithola sesile umntana
la nxabanekela inyamazana zenhle abenestar parks and wildlife management beyake bezidubule akubi le nguquko ebakhona kulokho kufuthelana osekukhona phakathi kwezinyamazana zenhle labantu elizweni jikelele. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Abe Israyeli labeqembu lebutho ele Hamas abalwisanayo namhlanje babikwa beveze uba singaba khona isivumelwano sokuthi kukhululwe abathunjwayo yiHamas kanye lalabo abagcinwe ele Israel abesiPalestina emangweni weGaza. Inhloko kahulumende yakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ubikwa etshele intathelizindaba ukuba nalesi sivumelwano sisalolongwa njalo amalungiselelo okulotshwa kwaso asekuzinga laphezulu. Ngakho-ke balethemba lokwethulwa kwesaziso salesi sivumelwane. Umqondisi wenhlanganiso ye-Palestinian Prisoners Affairs Authority umnumzana Kodora Ferres uthe yena isivumelwano lesi sigoqela ukukhululwa kwabantwana abangamakhulu amathathu lengxenye 350 nabesifazane abedlula amashumi athobaminembili 82 abesiPalestina abaphansi kwele Israel. Isibhedlela esikhulu eseGwanda sesibhekane lodubo olukhulu lokusilela kwabodokotela labongi. Iningi labo asebechiye umsebenzi eZimbabwe besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Ukusilela kwezindlu zokuhlala kulesi sibhedlela lakho kubikwa kungokunye ukuxotsha odokotela. U-Albert Ncube uphenduka enkundleni esipha lolu daba.
Lanxa isibhedlela seGwanda Provincial Hospital kumele sibe labodokotela abalithumi lasikhombisa 17 okwamanje kulabayisithupha kuphela. Lokho kuvele namhla ngesikhathi umphathintambo obona ngokwenza kalezansi emandebeleni unkosikazi Evelyn Dlovu esethekelela lesi sibhedlela ukuze bone ukuthi sisebenza njani. Udokotela Shadre Gororo okhulume emele umqondisi wesibhedlela lesi uthi lanxa sekule ngcwethi zabo udokotela eGwanda Provincial Hospital kuningi okusilelayo.
It's real, particularly the issue of accommodation to our staff. I think we've made it home to our staff quarters.
Udubo lokusilela kwezindlu lapha kuliqiniso. Ngithemba lizibonele libhoda lapha ukuthi izindlu asinazo. Zilutshwana nxa siqathanisa lezisebenzi esilazo lapha. Lesi ngesinye sezizathu esidala ukuthi singatholi inani labodokotela esibafunayo. Okwamanje silabodokotela abayisithupha kuphela lanxa kumele sibe labalitshumi lasikhombisa. Kungenxa yodubo lwezindlu silakho ukuthi silethe ingcwethi zabodokotela, kodwa udubo yikuthi akula lapho abangahlala khona.
Ugororo uthi ngaphandle kokusilela kwabodokotela abongi labo beneli ngoba iningi seliphume elizweni ngobuningi lisiyadinga amadlelo aluhlaza emazweni aphetheya afana neBrithani leMelika.
We have a significant attrition now of nurses that are leaving, a lot of nurses that are retiring.
Abongi abanengi sebesukile kulele kuthi abanye ngabashiya umsebenzi. Kungakho silodubo lokusilela kwabongi kanye labongi ababelethisayo nxa sikhangela abantu okumele sibancedise. Kungakho kuyadingeka ukuthi kudingwe abanye.
Ngemva kokuzwa lokuzibonela umumo lapha, umphathi ntambo obona ngokwenzakala ezansi emandebeleni unkosikazi Evelyn Dlovu uthe kuyadanisa ukuthi isibhedlela lesi sibhekane lengxaki zonke lezi ezigoqela ukusilela kwemitshina yokusebenzisa lanxa igwanda ehlezi phezu kwenotho yegolide elenjwa ngamankampani amaningi.
We are going to conscientize our population and our business community on giving back to the community.
Sizuka lapha sizafundisa uZulu kanye labo somabhizimusi ngokuqakatheka kokupha. Kuqakathekile ukuthi sibe kwazi ngezizwalane zakuleli ukuze sigcwalise inkulumo kamongameli ethi ilizwe lakhe ngabanikazi bakhe. Yiloba yini edingakalayo ezibhedlela kasihlangane njengezizwalane zakuleli, njengabalimi, njengezimbambodi, ukuze sibambisane lohulumeni lokho okudingakalayo, kungaba yimtshina kumbe izindlu.
Ngimele umsakazo weStudio 7. Ngise Gwanda, Albert Ncube.
Amavinkili amancane akobulawayo aqhubeka esanda enzikini yedolobho kubangelwa ngabanikazi bezitolo asebe yabela abanini bamavinkili indawo lezi ezincane zokuthengisela esezihlukaniswe imiduli yamaplanka ebebahlawulisa imithelo ukuze labo bancedakale ukwehlisa ezabo indleko ngenyanga. Lokhu kubikwa sokudale ukuwa kwezitolo ezinkulu sisezithola abathengi abalutshwane ngenxa yentengo zabo abathi ziphezulu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanikazi bezakhiwo eziningi kobulawayo sebelomkhuba wokwehlukanisa lezi zakhiwo ukuze zifinyelelwe ngosomabhizimusi abancane. Osomabhizimusi laba bathengisa loba yiphi impahla ongayidinga ezitolo ezinkulu ezigoqela ukudla, impahla yokugqoka lokunye. Umqondisi wenhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Effort Ncube, uthi abantu kumele besebenzisane amabhizimusi amakhulu lezitolo ezincane ukuze kungabi lokulahleka kwemisebenzi.
Isimo somnotho asimanga kahle, amabhizinisi amakhulu ayesile ukuthi asebenze elizweni ngenxa yokuswelakala kwemali yangaphandle lokuswelakala kwesimo esifaneleyo sokuthi basebenze. Nxa kuvalwa amabhizinisi amakhulu kuhamba imisebenzi, abantu balahlekelwa imisebenzi, kutsho khona ukuthi kuzakhwela inani labantu abangasebenziyo elizweni. Kuyanceda ukuba lezitolo ezincane, kodwa lezo zitolo ezincane kumele zihambe lezitolo ezinkulu ukuze abantu abangasebenziyo babe namabhizinisi abo. Kodwa lokho esikubonayo ukuthi abantu baphelelwa imisebenzi.
Unkosikazi Nomathemba Mathuthu othengisela kwesinye isakhiwo esahlukaniswayo saba ngokungamavinkili akuncane uthi intengo zabo ziphansi yikho iningi selithenga kibo.
Ngomumo okhona eZimbabwe wonke umuntu sebona kungcono ukuthengisa. Ngokunjalo sibona kungcono ukuthi nxa ulendawo ezivulwayo kula masifesu singene sizame ukuphila ngoba phandle kunzima ukusebenza ubaleka njalo lentengo zethu ziyabe ziphansi sesiphathanisa lalezo ezikhona kuma supermarket amakhulu.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezomnotho ongumqeqeqeshi ekolitshini eNAS uthi ukwanda kwamavinkili amancane kulimaza izitolo ezinkulu esezisehluleka ukusebenza ngendlela engazilethela inzuzo.
Inkinga yalokhu yikubana kulimaza amavinkili amakhulu ayiwaqhathe abantu abaningi. Njalo siyananzelela ukubana kwezinye indawo lalaba esithi ngama-suppliers sebevele baqonde kumavinkili amancane ngoba labo belanda yona liyana i-US dollar esikhona ku-informal sector. Kuyona la mavinkili amancane siwabonayo ehlumahluma indawo yonke. Phose idolobho lonke nje jikelele sokuhlephuhlephunwa izindawo kubhaxiswa zona lezi izitolo.
Umnumzana Mthabisi Ndlovu, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi usebona kungcono ukuthenga emikotweni ngendlela yesiphatho abasitholayo.
Thina sesithenga emkotweni. Okwenza sithenga emkotweni ukuthi amashopu amakhulu lawo anjengabo Pick n Pay kwesisikhathi uthola izinto ezingekho njalo lama-price abo ephezulu. Okunye futhi okusikhathazayo ngamashopu la amakhulu ukuthi nxa sisiyathenga hayi siphatheka kabi la ama-till operators le ndaba ye-change. So emkotweni se-best option waba bale customer care service yabo enhle bakuphatha kahle la uzizwe nje ukuthi uzothenga.
Emavikini adlulileyo izitolo ezinkulu ezinjenge-OK Zimbabwe, i-TM Pick n Pay lezinye ziphume egcekeni zikhalaza ngokusabalala kwamavinkili lawa athengisela emikotweni kanye labathengisela endleleni. Abezitolo lezi bathi bona bathengisa ngedola leZimbabwe kodwa laba abanye bathengisa ngelemelika bengela abalawulayo. Phezu kwakho konke, amakhampani lawa athi abhadala imali eziningi ezigoqela ezamalayisensi kanye nemithelo kahulumende engabhadalwa ngabanye. Umgoqo omkhulu usekusetshenzisweni kwemali yakwamanye amazwe ezitolo ezingekho emthethweni kumbe ukusebenzisa intengo yemali yomkambo omnyama, kukanti izitolo ezinkulu zifakelwa imigoqo kumbe zihlale zibhekwe ngelihlo lokhozi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abasakhulayo abaningi bathi sebesesaba ukuveza ukubana basekela aphi amabandla ezombusazwe elizweni kumbe ukuya emihlanganweni yamabandla abo. Besithi lokhu kufaka impilo zabo engozini kulandela ukuthunjwa lokubulawa kwelunga le-CCC umnumzana Tafumane Masaya. UTobias Mdzingwa usipha loludaba.
Intanga bathi sebenanzelele ukwanda kwalabo abakumabandla aphikisayo abathunjwayo bechaywe kakubi njalo abanye bebulawa njengomasaya. Omunye walabo abathi kungcono ukuhlala bengaziwa ukuba basekela ibandla liphi nguphephelaphi Maseko ohlala emzilikazi koBulawayo.
Hayi, mina ngikhululeke kakhulu ukukhuluma ngokuthi ngisupporta i-People's Party nxa ngikhuluma labangani bami. Ayikhona and public spaces ukuthi ngiyahlangana ngikhuluma iloba ngubani sengimtshela ukuthi hayi mina ngisupporta le hayi ngikhona pho ngiyesaba.
Omunye njalo osakhulayo ohlala eLower Gwelo unkosikazi Sipho Mlotshwa ongumsekeli we-Citizens Coalition for Change usole abebandla leZANU-PF esithi yiwo abathumba kanye lokuhlukuluza amalunga e-CCC.
Ilizwe lonke liyakwazi ukuba abezwane yibo abaqala umsindo ngoba bethemba ukuthi amapholisa kanye lemithetho yendaba iyabasekela. La kubona ngaphuthi umuntu ophambaniselweyo nguye obotshwayo kodwa olecala etshiwa ezihambeni. Sifuna utshintsho lapha elizweni okokuncindezelwa ngababusayo khathesi hayi sokwanele.
Kodwa unobhala wabatsha kubandla lezane uPF kobulawayo umnumzana Admaya Masikati uthi ibandla lakhe letheswa amacala elingawaziyo.
Mina ngombono wami ezinye izinto ziyabe zizinto ezabe zikhulunywa nje kodwa kungela evidence yokuthi mhlawumbe kukhona okunjalo okwenzakalayo. But nxa kukhona mhlawumbe abantu bengahlala phansi babonisane kube lendlela ezingayenziwa ngayo ukuthi indawo ezinjalo zilungisiswe.
Baningi abasekeli bebandla le-CCC abathunjwe kumaviki ambalwa edluleyo batholakala betshayiwe balimala kakubi abagoqela yena uThapfumane Masaya othunjwe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabezana uPF. Kumaviki amathathu edluleyo ummeli wabasakhulayo edale lephalamende owebandla linye umnumzana Thakujwa Ngajore laye uthunjwe watshaywa kabuhlungu ngabantu ababehlome ngemibhobho yohlobo lwe-AK-47 abacatshangelwa ukuba ngabachuphi bakahulumende ama-CIO bebambene labasekeli bezana uPF. Unkosikazi Lethu Buhle Ndlovu, isikhulumeli sabatsha kubandla le-MDC, uthi ukubulawa lokuthunjwa mahlayana kwabantu kwenza ukuthi abasakhulayo bengafuni ukuphatheka kwezombusazwe.
If you see someone ehlezi eceleni kwakho ethi uyayenza something or is saying something standing up for ever themselves or others or the right thing, then the next thing you see that person esezithola ele dilemma. It's not wonke umuntu ongaba lesibindi to like do the same thing.
Ocubungula indaba zabatsha uMkoti Ncube osakhulayo ohlala kobulawayo njalo ekhokhela intsha yensonto angathandanga ukuthi ivezwe ngegama uthi okwenzakalayo elizweni kwephula ilungelo labasakhulayo lokuphatheka kwezombusazwe.
Sinenzela ukuthi abatsha bayahlukuluzeka kakhulu njalo amalungelo abo okukhokhela amalungelo abo okuphatheka kwezombusazwe ayaphambaniseka njalo ekuphambaniseni kwabo. Sinenzelela ukuthi abasahlaliseki ngoba abantu bayabesisaba.
Umkoqi wengeze wathi uhulumende ulomlandu wokunakekela ilungelo lokungena kwezombusazwe kwabontanga.
Amanyathelo lawa angathathwa ngcono ngamapholisa kanye nama-court inkantolo zethu. Kube le mithetho sibili egxilileyo ebambekayo ukubana kungatholakali umuntu ebotshiwe kumbe ethethwe kumbe ethwane ethunjiwe uyajeziswa umuntu wenza leso sihluku.
Loba ilizwe likhangelane lokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 9 ngenyanga ezayo esigodlweni eHarare kobulawayo lakwezinye indawo. Ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi ngenxa yokungathembeki kwenkundla yezombusazwe kungabangela ukuthi babe balutshwane ontanga abazavota kulolu khetho. Indaba zokuhlukunyezwa kwabantu abaphatheka kwezepolitiki besekela amabandla aphikisayo sezibhahile eZimbabwe kungenani lokuthi abakhokheli bamabandla ezombusazwe batshona bechumayela ivangeli lokuthula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo kubana sizwe imibono yabo ngokusabalala komkhuhlane wesifudo esekholera elizweni jikelele. Lapho kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezithoba minyombili 8,000 asebebanjwe yiwo. Isikhathi sethu asisavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili kodwa asingeke hlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umahluli we-High Court udlulisele phambili inyathela lokwethula isinqumo edabeni lapho abebandla ele-CCCC abathi umnumzana Sengizo Jabangu abamazi. Zisele zikhuza umhlola izakhamizi ze-West Nicholson eMathebeleland South ngolwesine lweviki edluleyo ngemva kokuba indwangu ijwamule umntwana olomnyaka lengxenye yezelwe 18 months ingavula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.